Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri gunyana 12, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoparura paramende vachiti makurukota avo anofanirwa kuita basa ravo nemazvo muparamende.
MDC inotungamirwa navamugeni Tsvangirai yoronga kuendesa vaMugabe kumatare ichiti vakatara mazuva ekunyoresa kuvhota zviri pamutemo.
Zvikoro zvinovhurwa vabereki vakawanda vachiti vana vavo vadzorerwa mari dzechikoro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vaparura urongwa hwechikamu chekupedzisira cheparamende vachikurudzira makurukota avo kuti akoshese basa reparamende. VaMugabe vataurawo nezvemabhiri akati kuti ayo vati anofanira kuzewa neparamende iyi kuitira kuti ave mutemo. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
VaMugabe vatiwo paramende inofanira kukoshesa basa rekuvandudza mitemo yakasiyana-siyana kuti ienderane nebumbiro remutemo. Vati pamitemo yese 256 inofanira kuvandudzwa, mizhinji yacho yakatovandudzwa uye kwasara 30 chete. Mamwe mabhiri anotarisirwa kuzewa neparamende anosanganisira bhiri rekuumba dare repamusoro reConstitutional Court, Child Justice Bill neMarriages Bill, pamwe nebhiri remutemo wokupa mutongo kune avo vanobata chibharo, remandatory sentencing for rape and sexual abuse bill. VaMugabe vatiwo vanotarisira kuti paramende ichaziva mitemo inosimudzira mabasa eupfumi pamwe nekupedza nyonga-nyonga munyaya dzekupa vanhu pekuvakira dzimba kana kuti land developers bill. Asi vaMugabe vati kuti mabhiri aya apase vanotarisira kuti ningo dzeparamende nemakurukota vanokoshesa basa reparamende.
The many pieces of legislation for tabling during this session certainly mean hard work.
Mabhiri atiri kuunza aya anoda kuti nhengo dzeparamende dzizvipire kuita basa racho. Tinoda nhengo dzinoziva zvadzinoita, dzinoda basa nekuriita nemazvo. Tinotarisira kuti makurukota ehurumende auye kudare kuzotungamirira basa irori.
Kunyange hazvo vaMugabe vataura mabhiri avanotarisira kuti azewe neparamende, pave nemamwe mabhiri avataura anobata zvicherwa, kucherwa kwazvo pamwe nekutengeswa kwazvo. Ave nenguva yakareba achitaurwa nezvavo asi asingaunzwe kuparamende. Mamwe mabhiri anotarisirwa kupinda muparamende mabhiri ekuongorora zvinoitika padande mutande, cybercrime necyber security bill, electronic transactions and electronic commerce bill nedata protection bill. Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai muparamende vaInnocent Gonese vati hapana zvitsva pane urongwa hwaparurwa navaMugabe. VaGonese vati mabhiri ataurwa navaMugabe haakoshesi kana kugadzirisa zvinhu zvinonetsa veruzhinji munyika.
Tine mitemo yafanirwa kunge yavapo yakafanana nemitemo inoinangana nedevolution, mitemo inogadzirisa kuti upfumi hwenyika huparurwe huchipiwa kumuhurumende dzekumatunhu. Zvese izvozvo hazvina kutaurwa. Zvakare tine vashandi vehurumende nevashandi vemumauto vanofanirwa kuva vanenge vane mitemo inenge ichibatsira kuti vanoshanda sei.
Asi vanokokera nhengo dzezano PF National Assembly valove mama 2K vati vafara chose neurongwa hwavaMugabe zvikuru sei pamutemo wekuchengetedza vana. Vatiwo vafarira kurudzire kuti makurukota ehurumende akoshese basa reparamende.
Also the issue yokuti maministers edu aatende parliament, again it's an issue yatiri kuti inobatsira ruzhinji rwavanhu because zvichemo zvavanhu zvinongo solve yo kubudikidza nekuti ma ministers auya ku parliament vanhu anomirira vanhu ma MPs vachiisa zvichemo zvavanenge vabva nazvo kumusha zvichiansiwa ne ma ministers. So president vanga vari very strong kuti ma ministers anofanira kuatenda parliament.
Vaterenzi Mukupe vezano PF vachimirira Harare East National Assembly vati vafarirawo urongwa hwaparwa navamugabe uye itariro yavo kuti makurukota ehurumende achaterera mukuru wavo.
Chimwe chinhu chandafarira ndechekuti president vataura ivo kuti ma ministers anofanira kunge achiuya muparamend vachiuya pamberi pedu tichivabvunzurudza tichiona kuti vari kuita basa ravo nemazvo here, nekuti kuma constituency kwatinobva vanhu vanotarisira kuti tinofanira kunge tichiona kuti maminista ari kuita basa ravo.
Mumwe vatevedzeri vemdct uye vachimirira Warren Park vaElias Mutsuri vaudza Studio 7 kuti urongwa hwamugabe hunogona kutadza kutevedzwa sezvo nhengo zhinji dzeparamende dzinenge dzave kutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Vaitaura zvavo pandaona sekuti nguva yavazotaura ndeyekutoti kwasara gore 1 kuti vanhu vaende kuelection inotevera. Ichatinetsa pakuti vanhu vazhinji ma MP anenge asiri sekiwa kumakuru havachawani taimu yekudhibheta nyaya yelegislation, vanenge vakudhibheta zvokutotsvaka kuti masitsa avari sefu. Saka ndonyaya tiri kutya kuti inobuda isina kunyatsodzeiwa muparamende.
Panopera chikamu cheparamende chaparurwa nhasi ndipo panobva paitwa sarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Ivan Chifera.
Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoti riri kuronga kuendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumataredzi mosva mangwana, richiti vakazivisa nezvemazuva ekutanga chirongwa chekunyoresa vavhoti zviri kunze kwemutemo. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti sekuziva kwavo boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harisati rapedza kugadzirira kunyoresa vanhu, asi vamugabe vakatozivisa nyika kuti kunyoresa vanhu kuchatanga nemusi wechina svondo rino kuchizopera musi wa15 ndira gore rinouya. Vamuonzora vanoti ZEC haisati yaunganidza michina inodiwa pakunyoresa vavhoti uye michina ichachengeterwa mashoko kana zvinenge zvavanikwa kana kuti masevha. Imwe nyaya inonzi neMDCT iri pazvinyunyuto zvairi kuendesa kudare inyaya yevanhu vane vabereki vekunze ava vanonzi havasi kuzokwanisa kuvhota kana vachinge vasina kushandura zvitupa zvavo. Vamwe vanonzi vachaendeswa kudare neMDCT iZEC pamwe negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Sachigaro veZEC amairita Makarau vakazivisa kuti vachatanga chirongwa chekunyoresa vanhu mwedzi unouya, uye kubva nezuro vakatanga kudzidzisa vanhu vachashandisa michina yemabiometric voter registration kana kuti mabvr. Pari zvino munyika makauya michina mazana mana pamichina zviuru zvitatu yakatengwa kubva kunyika yeChina. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Tiri kunyunyuta nenyaya iyo nokuti number 1 mashini yacho makits acho haasati ava mumunyika. Chechipiri, mashini inonzi masevha panova panochengetedzwa information yavhota wega wega haisati yaamo munyika macho. Chechitatu ndechekuti vanhu vedu havasati vane zvitupa, havasati vane mabirth certificate. Chechina ndechokuti hapana mavoter registration centers acho. Chechishanu chatiri kunyanya kunyunyuta nezvacho ndechekuti vanhu vanonzi maaliens vaya vaya vari kubhadhariswa mari yakawanda kudarika yevamwe vanhu kuti vawane zvitupa. Saka izvozvo zviri unfair nokuti vanhu ivavo paconstitution yedu maZimbabwe by birth. Ndo zvatiri kuenda kumatare izvozvo kuti zvaitwa navamugabe izvi inzira yekuda kubiridzira election, zvaitwa pasina mamachines acho, pasina guardrail yakati kwesere.
Asika vamwonzora takanzwa mai Makarao vachizivisa kuti urongwa hwekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dzegore rinouya uchatanga muna Oktobha. Izvi zviri kutanga musi wa14 zvinhu zvavari kuti zvagara zvichiitwa zvekunyoresa mazuva ose.
Kwete mai Makarao zvavari kutaura ndo zvatakawirirana kuti voter registration inotanga muna Oktobha. vamugabe ndo kunyora kuti voter registration inotanga musi wa 14 September. Ini pachangu somiriri we MDC ku committee yatinogara nezeki ndiri kutonzi ndinofanira kuya nechitupa nemapepa akakwana to registwa musi wa 14. Zviri zvekuti kuita symbolic first family wana mugabe wacho nemukadzi wake vari ku register musi wa 14. Saka mai makarau vari kutaura ichi vamugabe vari kutaura zviri different.
Tinozwa kuti mune hurongwa hwekubatsira ivo vari kunzi maalliance. Makatudza kuti muri kuronga kuita sei?
Hongu, bato redu riri kubatsirana nemamwe maorganizations kuti munhu wese anonzi alien uya vane dambudziko iroro kuti vauye kumuzinda wedu mangwana paHarvest House. Tobvapo toenda nawo kunzvimbo yavari kunobetserwa.
Vanga vari munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Vabereki vakawanda vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekudzingwa kwaitwa vana vavo zvitevera kukundikana kubhadhara mari dzechikoro. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikanawo zvikuru nemashoko aratambira kubva kunhengo dzaro anoti vana vakawanda vadzorwa kuzvikoro nhasi zviri mumativi mana ose enyika. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa zvaitika kwaMutare.
Zvikoro zvizhinji kwaMutare zvadzorera vana kudzimba. Vakuru vezvikoro vachiti vana ava vanofanirwa kutanga vabvisa mari dzechikoro kunyange hazvo hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzingwa nekushayirwa mari. Zvikoro zvanga zvichidzosera vana kudzimba zvinosanganisira Mutare Junior School, Bering Primary School, Sacred Heart Primary, St Dominic's High nezvimwe zvakadaro. Vabereki vataura neStudio 7 nhasi vati zviri kuitwa nevakuru vezvikoro izvi hazvina kunaka sezvo vakawanda vavo vari kunetsekana neupenyu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mumwe mugari wekuhobhouse amai Dambudzo Dhuve vanoti varwadzikana zvikuru nekudzoswa kwaita mwana wavo nhasi.
Ino semubereki zvira zvinondimirira mushe kuchikoro vana vari kudzingwa apa kumabhengi. Tikaenda kumabhengi urikuswera wakamira popo wa $30 $20 apa unogona ngo inonowana 2-3 wada kuenda kuchikoro kana 4 mari yachaisi kubatana. Zvira zvinomira mushe zvinhu zviri kutinesa zvakatomira zvira hazvina kuzosikuita zvakanaka.
Mumwe vabereki ava vaLouis Katemo vemumusha weSakubva vanoti vane vana vaviri vanodzidza paMutare Junior School. Vakatemo vanoti vakuru vezvikoro vanosungirwa kuita hurukuro nevabereki kwete kudzosera vana vavo kudzimba. Vakatemo vanoti vazotaurirana nevakuru vechikoro ichi kuti vakwanise kubvumirwa vana vavo kuti vafane kudzidza vachibvisa mari pashoma nepashoma.
Pakaitika payment planning nevabereki zvinhu zvinodini, zvinhu zvinofamba zvakanaka nokuti ukaswera kubhengi unopuwa $30. 2-3 months you haven't received your salary. Saka zvinhu zviri kutinetsa isu sema ordinary citizens.
Munguva pfupi yapfuura pamusangano wakaitwa pakati pevabereki vakuru vezvedzidzo uye nemagweta anorwira kodzero dzevanhu muguta reMutare zvakabuda pachena kuti vana havafanirwi kudzingwa chikoro nenyaya yekushayirwa mari. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaPegita vaGadza vakati sungano iri pakati pemubereki nechikoro kwete mwana. Nokudaro vana vechikoro havafanirwe kudzingwa.
Saka mwana hadzingirwi chikoro, hadzi for non-payment of school fees. Mutemo uri kei? Kodzero yemwana ikachikorwa hamanyai kumagweta. Handizvo here? Munotiponera, tinoya tichikubatsira. Namba dzedu ndichipedzisa hangu ndisingatori nguva. Hotline yedu inoshanda 24/7 yekuti chero pakati tinoshandawo semachiremba mufunge yenyu. Kana mukaitawo emergency yatinoti legal emergency tinotomanya manya chero pari pakati pausiku.
Pamusangano uyu Vaitson Mapungwana vanoshanda kubazi rezvedzidzo mudunhu reManicaland vakabvumawo kuti vana havafanirwi kudzingwa kunyange hazvo vabereki vachifanirwa kuita basa ravo.
Contract iri pakati pemubereki nechikoro. Mwana anomuziri kuti hai chii chinofanirwa kuita, chii chinofanirwa kugadzirirwa. Tiri pesera unoziva mubereki nahead kuti zvinofanirwa kuitwa ndezvizvi anitika. Saka isuwo tisangogara pado kuti mwanangu chikoro chavhurwa nhasi chifamba uende kupi kuchikoro tichinyatsoziva kuti hatina kumboapurusha hedhi. Hatina kubhadhara mari yacho. Zvese tongogara totumidzira mwana.
vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 pamusoro penyaya iyi vachiti havana mvumo kubva kubazi ravo yekutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bato rinopikisa muCambodia rinoti richakwikwidza musarudzo dzegore rinouya, kunyange hazvo mutungamiri waro akasungwa achipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende uye kutyisidzirwa nemutungamiri wehurumende vaHun Sen, avo vari kuti vanogona kupfudza bato iri.
Paramende muIraq nhasi yashoropodza sarudzo yereferendamu ingangoitwa mukupera kwemwedzi uno, iyo inogona kupa rusununguko kuvanhu vechikedhi vemuIraq. Vanhu verudzi rwechikedhi mumatunhu matatu anoomba uwandu hwekuti vazvitonge vari kuronga kuita sarudzo dzavo musi wa25 mwedzi uno, kunyange hazvo paramende yati sarudzo idzi dziri kunze kwemutemo.
Mende iri kushorwa zvikuru nenyaya dzekusafambisa mari dzebudget zvakanaka zvopakuti vanhu vambopota vachishaya mishonga yakaita sema ARV, mishonga yegomarara uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Kunyange hazvo banga guru renyika riri kutatarika kuburitsa mari dzekutenga zvinhu zvakakosha izvi, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuuya kuNew York muAmerica nevana vavo vakuwasha, vamwe veukama uye makurukota vanosvika 90, uye vanonzi vari kupiwa mari yakawanda zvikuru parwendo urwu. VaMugabe nechikwata chavo ichi vari kutarisirwa kupinda muNew York musi wa19 kusvika musi wa23 Gunyana. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu muhomwe yehurumende hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekutadza kubata bhajeti zvakanaka.
Mari iri kupinda muhurumende iri kuramba ichingodzika, uye zvakare mari yatinoshandisa tinofanira kutanga taishandira tatengesa zvinhu kunze. Iko zvino mari dziri kutengeswa kunze dzichiuya munyika ishoma maringe nemari dzatiri kubhadhara kunze kwenyika, maringe nezvatinoda kushandisa muZimbabwe zvatinotenga kunze kwenyika.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti pose panobuda vaMugabe munyika vanobuda nemari inosvika mamiriyoni mana emadhora, zvinopa kuti nyika izotadza kutenga zvinhu zvakakosha. Mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Isu tinoti vaMugabe ko vanozvipanishireiko kudaro? Hongu tinoziva hedu kuti chavananyanyoda kuti vawane aya anonzi mapedium, nokuti pose pavanofamba vanoita mari yokukoromora $4 million United States dollars zvichikwira.
Asi nhengo yeZANU-PF inova sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, vaKindness Paradza, vanoti vaMugabe semutungamiri wenyika vane kodzero yekufamba nzendo dzakadai.
VaMugabe ndipurezidendi wenyika ino yeZimbabwe, saka zvavari purezidendi wenyika ino yeZimbabwe vanenge vachitarisirwa kunzi vasevenze ende vachiteedza yatinoti foreign policy yedu kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Mukuru wesangano reThe AIDS and Arts Foundation Zimbabwe vaEmmanuel Gasa vanoti mimwe mishonga iri kumbopota ichishomeka nenyaya yekusakosheswa kwenyaya dzezveutano. Kunyange hazvo vatenda kuti mari iri kunonoka kuuya kubva kuReserve Bank of Zimbabwe, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vati mishonga yange yave kumboshayikwa yavepo pari zvino.
Asi kumboshota. What we have is that all first-line drug requirements are with us. Now mishonga yakakwana yefirst-line. Panga paine mishonga wainzi Abacavir waiva wanonoka kuuya wesecond-line. Wakauya kudhara, wakatouya a week ago. Saka hakusisina shortage yacho yeAbacavir, which was what was being talked about.
Asi vachitaura pa VOA Live Talk mazvikokota munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopisi Banda vakati mushonga weAbrakavia uyu vave kuda kubviswa nekuti uri kukonzera mamwe marwadzo. Vagasa vatendawo izvi asi vakati kuda kutenga mimwe mushonga kuri kuona n'anga murapwa achida.
Mishonga dari zvine tine ABC yatinoti Abrakava iyai, kunyanyanyaya yevanhu vari pasecond line ndeiri kuti shaitei. Uye zvakare because mishonga yatati titengerwa nehurumende isusu yatati titengerwa isusu nevanopropiwa vacho, mishonga yanga isinganyatsotiitira zvakanaka in terms of yatikati quality, because tatichiona isusu vanhu vazhinji vachiita maside effects. Hurumende pache zvayo yavatinamata pachavo. Iko zvino tichitangisa kuti pavakataura naamangudya tigode kuziva kuti prioritization yekutanga yauya kusupply yemamedicine.
Mune mamwe madhorobha munonzi muri kumbopotawo muchishayikwa mafuta ekufambisa dzimotokari, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichatopa kuti nyaya yekugadzirisa upfumi inetse.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nenzvimbo nhatu chete dzakatarwa nebazi raRegistrar General dzekuti vanotorera zvitupa nemagwaro ekuberekwa kwevana vavo pasi pechirongwa chemobile registration chakaparurwa svondo rapfuura. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemuguta iri vanoti hurumende yakatara nzvimbo shoma kuitira kuti vagari vatadze kutora zvitupa kuitira kuti vazotadza kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Nzvimbo dzekutorerwa zvitupa pasi pechirongwa ichi dziri paRunyararo Primary School muCheke Hall neRujeko muguta rine mawadhi gumi. Mumwe mugari amai Yeukai Marimbe vanoti izvi zvichaita kuti vechidiki vazhinji vatadze kuwana zvitupa zvinodiwa pakunyoresa kuvhota.
Haina zvinombondiitira zvakanaka, ndiri kurwadziwa kuti maregistration centers aitwa mashoma. For example, indogara kwamajange uku majange yakura kusvika kuside extension kutarget copy kubata nokuseri kuclip sham. Tunzi tinde kuRunyararo kana kuenda kuRengiko hazvibatani. Vana vazhinji vari kuda kutanga kuregistra kuti vatore zvitupa vachatowanikwa vachihwa usimbi. Panoda mari yekutokwira kombi kuti usvike ikoko, panoda futi nguva yakareba, saka makiusa akazoreba vana vechidika vatombozozvifarira izvozvo. Chereyesi vanhu vakuru takupedza nguva zhinji tichitsvaka mari pamisika nokuita sei. Kana kwava kure kwakadero vazhinji vachatopera simba, asi kodzero dzavanhu voruzhinji dzichakona kunge dzichicherechedzwa nokuti vanhu vazhinji vachatadza kutora zvitupa kuti varegistre kuvhota.
VaGibson Murinye vanogara mumusha weRudhini vanoti dai nzvimbo dzekutoreswa kuzvitupa dzawedzerwa sezvo dhorobha ravo rave nevana vechidiki vakawandisa vanoda kutora zvitupa kekutanga.
Isu sevagari vomasvingo tiri kukurudzira kuti eno vatipawo masenda akawanda nokuti isu toda kunoregistra kuvhota, asi hatingaregistri kuvhota tisati tava nezvitupa zvacho. Saka ngavatipe masenda akawanda okuti tinokwanisa kutora zvitupa izvozvo. Tikatarisa registration yekuvhota iri kutotanga futi vhiki rinoerera ratotanga iri.
Chirongwa ichi chinoitwa kumasvingo kutanga musi wa22 kusvika musi wa30 Mbudzi. Kumaruwa sepachikoro chezvehuru vanonyoresa vachaita mazuva matanhatu kubva musi wa18 kusvika musi wa24 Gunyana, zvaita kuti vemapato anopikisa vati veZANPF vari kushandisa bazi ravatobayiwa mudede kuti vape mukana kuvatsigiri vavo mazuva akawanda ekunyoresa kumaruwa. Sachigaro MDCT kumasvingo vamuranganwa chanyawo vanoti zviri pachena kuti bazi ravamudede rinoda kubatsira ZANPF kuzobira pasarudzo.
Zviri pachena kuti vamudede vari kuda kubiridzira maelections zvikuru sei mumadhorobha, kuburikidza nokuti vanhu havazowani mukana wakakwana wokuti vakwanise kutora zvitupa kuti vazokwanisa kundorejista kuvhota. Masvingo urban munogara vanhu vakawanda muconstituency munomu, asi vakangoisa masenders 3 chete compared nekumaruzevha kwavakakwanisa kuisa every ward ine senda yayo.
Mutungamiri webazi rinotoreswa zvitupa mumasvingo amai Stembeni Chitsa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti inoda vamudede avo vatisina kukwanisa kubata. Asi mumwe mutsigiri weZANPF Tatenda Huruva anoti vagari nevatsigiri vemapato anopikisa vanochema nhando uye vari kutsvaga uta mugate.
Tinoona sekuti zviri kutaurwa izvi hazvina kana maturo kana nepadiki pose, nokuti mukada kutarisa ivo vanhu vemapato anopikisa vagara vanongonyunyuta pese patinoita zvemaelections izvi. vanotsvaga nzira dzese dzavanokwanisa kuti vachemecheme nekuti vanenge vachiziva kuti vanodyiwa.
Asi mukuru wesangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vanoti vari kuzoendesa bazi iri kudare redzimhosva sezvo zvavari kuita kuri kutyora kodzero dzevagari. Gore rega rega hurumende inoita chirongwa chemobile registration senzira yekurerutsira veruzhinji nekupinda munzvimbo dzavanogara vachiti vakwanise kutora zvitupa nemagwaro ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Vatsigiri veStudio 7 vepaWhatsApp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Sekuti makakatanwa ari kuitika mubato reZANU-PF, makakatanwa ari kukonzereswa nefactionalism. Tinoona zvakaitika kubindura pamusangano wakabva kuitwa weYouth Interface. Zvinoratidza kuti waEmerson Munangagwa munhu asadikanwe mubato reZANU-PF. Titeera mashoko akataurwa namai Mugabe ekuti Munangagwa ndiwo vari kukonzeresa factionalism. Ini ndinoona kuti izvi zvichakonzeresa pakuenda kusarudzo ende zvichakonzeresa kuti bato reZANU-PF ripatsanuke nepakati pakuenda kusarudzo zviite kuti vamwe vanhu varovere bhora musango. Tsarangu ndinonziseka yegombe ndinobva kunyanga North Mazvita.
Makadii zvenyu Studio 7, ini ndinoitwawo Gapare nowanikawo muHarare mumabhuku. Uko kukakavadzana nekupopotedzana kwaamo muZANU-PF uku zvakataurikwa kubhindura izvo vamugabe vaada kuedza kuda kuzvichenesa. Asiwo maoko ava akasviba vaakuda kufumura nhau dzakaitika dzaitwa nevamwe vavo makore ese apfuura. Asi dai vanga vari munhare street vaide vakazvitaura kare, vaakuda kuzvitaura nekuti havachanyatsowirirana, vaakuda kuzvitaura iwo ndiwo vakachina. Asi ndinoona kuti pamberi apo vachava nechimoto chaicho zvinomira mushe. Asi tinongoti dai Mwari atibatsira vachingosuduruka havo vose voonesana zvavo, isu toenderera mberi neupenyu nekuti isu tiri kudzungaira muno munyika. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, nzara, kushaya mabasa, urwere, kuvhirwa zvikuru kwazvo, karwarirwa unodzungaira chaizvo. Mishonga hamuna muzvipatara, muchitenderera muchitengeswa mumafamasi anodhura apo mbashina hona mari. Keshi iri kushayika chii zvese zvichiridwa naiwo, asi iwo mhuri dzavo havashayi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nako kamboke chitendero noti Ebenezer kubva kuna Pastor Chivaviro tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoparura paramende vachiti makurukota avo anofanirwa kuita basa rawo nemazvo muparamende.
MDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai yoronga kuendesa vaMugabe kumatare ichiti vakatara mazuva ekunyoresa kuvhota zvisiri pamutemo.
Zvikoro zvinovhurwa vabereki vakawanda vachiti vana vavo vadzorwa nemari dzechikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 12 mpandula 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyathola ukuthi avuke ekuseni 3 AM uhambe ethole $15 and kule sikolo esifuna i-cash.
If ma uthole i-$15 kumbe u-owa esikolo ubhadala njani? Ngathi singikhuluma nginje nomntwana ongqeda form 4 lokhu ngisehle umbhadalela i-fees la uyehle ukuqhubeka esiya phambili ngemfundo zakhe and engakuzwisisi ukuthi why.
Abazali bakhala ngokuthi laloba izikolo zivuliwe lamhlanje lokhe bebhekane lohlupho lokwehluleka ukubhadala indleko zesikolo ngenxa yokuswelakala kwemali emabhanga. Amapolisa obulawayo avimba ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili uMnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umongameli Robert Mugabe uvule ngokusemthethweni isigaba sesihlanu esokugcina sedale lePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abazali bakobulawayo bakhala ngokuthi lanxa izikolo zivuliwe lamhlanje lokho bebhekane lohlupho lokwehluleka ukubhadala indleko zesikolo ngenxa yokusweleka kwemali emabhanga. Iningi labo likhala ngokuswelekala ikakhulu kwemitshina yokubhadalisa ngamakhadi ezikolo eziningi zisithi kazila ndlela yokuhlawulela ngomakhalekhukhwini e-EcoCash. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labazali belimatasatasa lisiyachiya abantwana ezikolo laloba bebengakabhadali indleko ezifunekayo. Izikolo ezimbalwa zihlawulelwa emabhanga ehlukeneyo. Unkosikazi Sihle Nyathi uthi izikolo eziningi zifuna abantwana babuye lobufakazi bokuthi bahlawulile indleko zesikolo.
And lokho kunzima ngenxa yokuthi imali kayitholakali and even if kuthiwa kuya transfer uthole ukubana emsebenzini siyahlala izinyanga eziningi singaholanga. Phezu kwalokho izikolo ziyacela ifees yabo njalo futhi sebelendleko eziningi abazicela kithi njengabazali. Enye example singayipha ukuthi kulesikolo esithe sifuna ifees. In addition to ifees sebethe khona bafuna futhi imali yebhasi.
Omunye umzali unkosikazi Nontokozo Masimini uthi kusweleka kwemali sokudale uhlupho olukhulu ngoba imali abayitholayo emabhanga incane kakhulu osokudale ukuthi abanye abafundi behluleke ukuthatha impumela zabo zomnyaka ophelileyo.
Ukutholakala kwemali emabhanki kunzima kakhulu eZimbabwe. Ikakhulu mina ngivela kobulawayo. Uyathola ukuthi avuke ekuseni 3 AM uhambe ethole $15 and kule sikolo esifuna i-cash.
If ma uthole $15 kumbe u-owa esikolo ubhadala njani? Ngathi singikhuluma nginje nomntwana ongqeda form 4 lokhu ngisehle umbhadalela ifees la uyehle ukuqhubeka esiya phambili ngemfundo zakhe and engakuzwisisi ukuthi why.
Umbalisi odumileyo uMnumzana Phathisa Nyathi uthi uhlupho lwemali luhlupho oseludume kakhulu ngakho-ke izikolo zonke sokumele zibone ukuthi ziba le mitshina yamabhanga yokuthi abazali benelise ukubhadalela indleko lula. Ekuqaleni komnyaka uhulumende weZimbabwe uxwayise izikolo zonke ukuthi zidinge imitshina yokubhadalisa ngayo eyokuswayipha ukuze uhlupho lokusweleka kwemali lube nganeno ebazalini. kodwa kulokhe kulezikolo ezifuna abazali babuye le mali manqamo hathi ethunyelwa ngobulembu ngamabhanga kumbe ngomakhala ekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokho sekudaba lunye, ababalisi labazali bahlaba umkhosi omkhulu besithi ukuvulwa kwezikolo lamhlanje kubachayisa ngamakhanda ngoba bebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kwemali emabhanga, yona esibhadaliswa yilabo abalayo ababizwa ngokuthi ngama-cash barons abayithenga ezitaladeni. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zivuliwe namhlanje eZimbabwe, kodwa udaba lokusilela kwemali olusibalele elizweni lonke ludala indubo kubabalisi labazali ndawonye. Ababalisi bayehluleka ukuthola imali yokuhlawulela indleko zabo ezokubuyela emsebenzini, kuthi abazali labo kabala mali zokubhadalela indleko zonke ezidalwa yokubuyela ezikolo kanye lezama-school fees. Abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ekhokelwa ngumnumzana Obed Masaraura bathi amalungelo athwele nzima ukuthi athole imali emabhanga wona abhadalisa imithelo ephindiweyo. UMasaraure uthi kuza kuba nzima ukufundisa abantwana abalambileyo ngoba abazali bengelandlela zokuthola imali yokuthengela abantwana ukudla. Ekhala njalo ngohlelo olusha lwemfundo i-new curriculum ethe kaluhlelwanga ngoba kakulazo ingwalo ezeneleyo ukufundisa lezi zifundo. Umnumzana Jubane ongumbalisi ofundisa eGogwe uthi kunje uphelele ukuthi enze njani ukuze efinyelele ukufika esikolo labanye baqale izifunde namuhla, ethi abazali kabasela maqhinga okuqeda lolo dubo.
Aluza kataza sibili. Okunye isikhathi abazali kabala mali, abanye ukuthi bathengise ngenkukhu akula, isikolo sangkhona asila ekokheshi, imayifoni ngayedimaster, ingafakwa ifoni ngayedimaster, kuzahlupha khona ukuthi azoyibhenke ebhenkini.
Umzali wabantwana abathathu okumele ngabe besesikolo namhlanje umnumzana Sifiso Ngwenya uthi yena uthwalise amagabha avuzayo ngoba isikolo lapho okufunda khona abantwana bakhe akulahlelo lokuhlawulela indleko ngomakhala ekhukhwini olwe ecocash, njalo kabasebenzisi amakhadi emabhanga okuswayipha.
Udubo lokusilela kwemali njengomzali luzayihlula ekubana ngihluleka ukuhambisa abantwana bami esikolo, ingoba basebenzisa imchova, kepha imali imchova yikilo kusasebenzisa imali yephepha kanye lamakhoyini ayo asesilela, kukanti le kubathengela izinto lapha nalapha kwezinye indawo kuloku kusafuneka imali yephepha kanye leyamakhoyini. So,
udubo lwemali alukho emadolobheni amakhulu kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke. Lokhu uhulumende waqalisa uhlelo lwakhe lwemali yamaphepha omhlobo lwama-bond notes athi alingana ledola le-America khona okungasizanga lutho ngaphandle kokuqedisa lolu dubo oludale ubude bendwendwe zabantu abafolela ukuthola imali emabhanga. Ngeviki ephelileyo ibandla le-MDC likhuthaze usibalukhulu webhanga wesizwe ele-RBZ umnumzana John Mangusha ukuthi achiye umsebenzi njengokuthembisa akwenzayo ukuthi imali le ingehluleka ukuletha inguquko wayezachiya. Kusenjalo uhulumende weZimbabwe usechashe ababalisi abatsha abangaba zinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 abamele bayemfundisa ezikolweni ezingela ababalisi loba nje ekhala ngemali. Imele iStudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Lamhlanje amapholisa akobulawayo avimbe ukugcotshwa kwalowo ozithi inkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili umnumzana Stanley Raphael Khumalo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair esedolobheni leli esithi akukho emthethweni. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezilinde ukungena ezTITF Arena emkhosini wokugcoba inkosi umzilikazi wesibili lamhlanje zivinje zadudulwa ngamapolisa abehlome ngamanzi ababayo intuthu ehichayo lemibhobho bethi umkhosi wabo awukho emthethweni. Iningi labantu liveze ukudabuka bethi lokhu kukhombisa ukudelela kanye lokungahloniphi amasiko abanye abantu kunye lamalungelo abo. Omunye wabakade bekhona umnumzana Enoch Dube uthe kukhona okuvalwa nguhulumende ngoba bona akulamsindo abawudalileyo.
Kuvele kuyakhanya ukuthi kukhona okukhona abakuvalayo ngoba akumelanga ukuthi ngaba kwenza lokhu ngoba ngakuyukuthi freedom. Kati iproblem kuyini kibo kubathinta ngaphi kungalamsindo okhona abantu bekhuluma ngento yabo eyakibo.
Evumelana loDube umnumzana Alikhi Ngwenya uthe okwenzakeleyo akubathabisi ngitsho la kancane.
Hayi asikuthabeli ngoba kade vele abantu bemenyi ukuthi beze la ukuze bebone inkosi yabo. Ngoba inkosi iqhakathekile amazwe amaningi sihlala sizokuthwa kule nkosi kodwa lapha eZimbabwe akula nkosi angikwazi ukuthi kwenziwa kweni khona lokho. Lathi sicela ukuthi khona uhulumende asivumele sibe le nkosi yethu ukuze laye lanxa efika lapha athabe ukuthi ilizwe leli selikahle kakhulu ebantwini abantu bajabule. Asali ukuthi khona singalalela into azikhulumayo lathi kumele alalele into esizikhulumayo eziqondane lele nkosi yethu.
Ugogo Agnes Mlawuzi uthe akula abangakwenza laloba bengazanga ngokulwa bona bafisa ukuba lenkosi ngoba izwe limi ngamazwane.
Thina akula nto esingayenza ngoba kasibusi lokho abakwenzayo bona. Thina kasizanga ngokulwa sizwe ngomthimba wethu kuphela ukuthi kumbe kule nkosi yethu lathi sifisa ukuba sibe yinkosi. Njoba uyabona namhlanje ilizwe lime ngenyawo. Asila mali, asila lutho. Lake lalibona ilizwe lingala mali.
Umnumzana Charles Thomas uthe okudanisayo kwephulwa kwamalungelo oluntu kusenziwa ngabanye babo abensundu.
Ngiyadana kakhulu ngoba kudilizwa ngabantu abensundu ukuthi thina inkosi besikhangelele ukuba singaba lenkosi enxa kungabuke kuyanganini ukufa kwamaNdebele. Enxa inkosi besiza kukhonza enkosini yethu. Kube konto amadlozi akithi kusukisela sile 123 years. Sihlezi umbuso wethu dudujwe ngamakhiwa. Mina ngibone ngathi kulula nje kwabantwini besintwini baqonde wona amakhiwa ayaqalisa into leyo ngo-1893 ngoba sokusibulalele impilo asifundanga asilalutho asisebenzi sizama ukwakha isintu sethu ukuze sisebenzeke.
Umnumzana Alex Ndlovu yena uthe bafuna ukuphiwa imvumo yokugcotshwa kwenkosi yabo njalo sebezadinga usekelo lwamazwe omhlaba ngoba bengajonganga ukuguqula uhulumende oseHarare.
Thina sifuna ukunikwa imvumo yokuthi sigcobe inkosi yethu. Akulabantu abathala bengela nkosi. Njalo thina okusihluphayo sikutshela inkosi yethu. Inkosi yethu ingagcotshwa izasimela kukho konke osikhathazayo. Silabantwana abagcwele iganga abanye badliwe ezingwenya ngenxa yokudubeka khona. Sidutshiwe siyahlukuluza sila mvumo okukhuluma iqiniso. Sizacela umhlaba usincedise. I-United Nations isimele isikhulumele ngoba thina nxa sisodwa lapha sifana nabantu abangaphelelanga.
Phakathi kwabantu abakade beze emkhosini kubotshwe umnumzana Welcome Ngwenya akwaziwa ukuba amapholisa amuse kuphi. Incwadi evimbe ukugcotshwa kwenkosi umzilikazi wesibili evele ku-Chief Superintendent Manzini iveze ukuba isisekelo sombuso kusahluko 274 kusiya ku-77 kavumeli ukuba kube lenkosi eZimbabwe. Ethi ukuze umkhosi lo uqhubeke kumele kube lomhlangano ozagoqela induna zonke zeZimbabwe kunye lomphathi ntambo wazo kuvunyelwane ngoba kudala enye ihofisi yobukhokheli ngakho kufuze kungenele lamanye amazwe omhlaba njalo bayazi ukuba bebemele babuthane kodwa akukho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ezTITF ngingunompumelelo Moyo.
kuhlelo lwe-connection namuhla sikhangela ukuvulwa kwezikolo okuza abazali abaningi bekhala ngokuswela imali yokubhadalela abantwana. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amafutha ezimota aqhubeka esilela elizweni endaweni ezijiyeneyo osokubangele ukuvumbuluka kwemikambo yensitha. Lanxa lolu dubo lubikwa selubhahile kobulawayo kwamanye amadolobho afana leHarare lubikwa lunganeno. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umkambo wensitha yiwo owenza udubo lolu lukhanye lunganeno.
Phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokungena kublack market, xa ingena kublack market alukhanye kangako lolo hlupho. Kodwa kungavalwa iblack market ngoba yiyolethi ifuel, uhlupho luzaba segcekeni ngoba imali kabalayo. Uyakhumbula ukuthi bathatha imali abangelayo banika ama-Silver 7 bethi babanika ibonus. Pho ibonus futhi ngenyanga ezimbili lezi ezilandelayo ngoNovemba iyabe sifuneka bengelayo. Phakathi kolunye uhlupho, into engithabisayo gande ukuthi ngizwe upresident evuma ukuthi bayenza okuthiwa yi-mass ma-parastatal ethi abantu bayantshontsha. Ibona upresident usethedlwe ngani sebona singazukubona kwakhe ukuthi kuza sinceda ngani, kodwa hayi khanya ngani sebona sitamhlophe.
Kwamanye amalanga udubo lokusilela kwamafutha lubikwa lusiba lubi kakhulu kodwa ngokuya kwesikhathi lube nganeno. Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe laye uthi udubo lokusilela kwamafutha selufika kwesibanga esikhathazayo.
Ye kuliqiniso ukuthi amafutha abesesilela ngoba ngithe ngifuna ukuthi ngize kobulawa kweHarare ngisuka kobulawa izolo ngihambe amagarathi ambalwa-ke idizili ingekho kule petrol kuphela. Ngize ngayithola-ke sengikhathele kwelinye igalaji. So kuliqiniso ukuthi kungani amafutha asephuza kumbe asesilela ukubuya. Asikwazi-ke asikakudingisisa ukuthi okungabe kuba ngokhonokho kuyini, kodwa-ke ngelisho lengqondo mbona ngani okungabe kuba ngakhonokho ukuthi ezomkhonomi weZimbabwe kazisamanga kuhle. Imali ayisatholakali eZimbabwe, njalo labo abathengisa amafutha-ke ngenxa yokuthi kule mtengo ezithile ngithi kule mthelo ethile abayibhadalayo ngemabhoda kanye lakuhulumende, yikho okudala-ke ukuthi abantu babenokuswelakala kokuthi babise amafutha ayeneleyo. Enye into njalo yikuthi-ke imali zonke nxa zisiyabhadala amafutha sezidlula e-reserve bank. I-reserve bank-ke sokungathi mina engingathi sokulokuchwala-ke lokhani kokuthi kakusayenziwa izinto ngendlela, kodwa sokusenzelwa abangani-ke kumbe ngithi kwenzele labo abala kuphatheka kubandla elibusayo. Khonokho kwezinto kunjalo-ke kakuhambelani ne-business, kuyenza ukuthi-ke ezomnotho zingahambi kuhle ngoba ezomnotho-ke kufanele ukuthi zibe izinto ezikontrolwa ngabantu abanemali zabo, ukwenzela ukuthi nxa befake imali bekwazi ukuthi-ke bazathola i-profit lapho abafake khona imali.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela yokusilela kwamafutha ezimota yikusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Abanye bathi khathesi sikhuluma sezenkesile ama-foreign reserves ethu athenga into eze-one day kuphela. So uyabonakala sibile ukuthi ama-queues asesendukile emagaradini njalo isho lesi silela. Yikuswelakala kwe-foreign currency. Uzakhumbula ukuthi khathesi senza ama-bond notes, i-foreign currency iyabe isingatholakali lula. So uhulumende ngokwakhe nxa sikhangela ama-priorities uyabe engela foreign currency ukuthi anike abathengisiweyo ukuthi babuyise isuwel. Ama-retailers lawo bayakhala bayasitshela ukuthi into ezinjenge-wheat lokunye okudliwayo ngasilela futhi usikhathana esilandelayo. i-fuel esiyisebenzisayo lapha elizweni siyayithenga phandle kwelizwe. So kumele sibe le-foreign currency ukuthi sikwanise ukuthi sithenge i-fuel. So ukuwa kwe-bond not kungacontributa, kodwa into emqotho yokuthi awula foreign currency yankhona yokuthi sithenge i-fuel enileyo esiyifunayo ukuthi siyisebenzise.
Ukusilela kwamafutha ezimoto kuke kwaba kubi kakhulu okwakhathazayo ngomnyaka ka-2002 lapho abachayeli basebelala endwendweni ngezinye izikhathi okwensuku ezithile emagalajini belinde ukuthela amafutha ezimoteni. Umongameli Robert Mugabe uvule ngokusemthethweni isigaba sesihlanu sokugcina sedale lePhalamende esikhangelelwe ukuba sizokuba ngesifitshane sekubangwa ukhetho luka-2018. Umgabe uxwayise abaphathi ntambo ngokuqakatheka kokuphatheka kwabo emsebenzini wedale lePhalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abamele izigaba ezehlukeneyo bawemukele ngenjabulo amazwi kaMgabe ukukhuza abaphathi mtambo baqholozayo abangezi edale lePhalamende lalapho kumele bazokupha ubufakazi kokwenzakala kungatsha zabo.
Pieces of legislation for tabling during this session certainly mean hard work.
Ukuba khona kwamabhili amaningi okuzamele akhangelwe kutsho ukuba kuzomele kusetshenzwe nzima. Lokhu kudinga ukuzinikela lokusebenza gadalala kwamalunga onke edale lePhalamende okubalisa abaphathi ntambo bami.
Umeli weGwanda Central owangena nge-proportional representation ngaphansi kwebandla le-MDCT uNkosikazi Nomathemba Ndlovu ngomunye wabamukele ngenjabulo amazwi kaMgabe.
Siyayazi ukuthi i-8th Parliament yeZimbabwe ayithokozisanga uZulu weZimbabwe. Sesikhuluma iqiniso, ayenzanga kuhle ebantwini, kayizange idelive lokhu kade kukhangelelwe ngabantu. Lokhu kudalwa yikuthi ama-ministers ethu abengabuyi, abebalwa 1, 2, 3 kade babuye. Abanye siqala ukubabona namhla ngoba kubuya upresident. But into engithabise ngopresident yokuthi u-encourage ama-ministers akhe, kumbe ngathi wafake i-pressure yokuthi abuye e-parliament.
Kodwa uthi akamangaliswa ngokwenza kwamongameli ongazange atsho lutho ngodaba lokulungisiswa kwemithetho elawula ngezokhetho elizweni ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Vele siyakwazi ukuthi lokho ubengeke akukhulume okoku-amenda imithetho eyokhetho eyama-electoral laws. Njengozulu weZimbabwe kumbe ibandla eliphikisayo, asithokozi, sizayala sifaka ipressure ukuthi imithetho le ilungiswe ukwenzela ukuthi siye ekhethweni iground isilevu.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Themba Khumalo yena usola ibandla eliphikisayo ele-MDCT ethi yilo eliyekethisayo lapho kumele bafuqe ngamandla uhulumende weZANU-PF ekulungisisweni kwemithetho ephathelane lezokhetho.
Akula muntu ongakwaziyo ukuthi into udaba le-electoral act lomsindo akusoze kube into ezamukelwa. Lakho isikhathi sesikhona kathesi siyawu-2018 sesisifitshane.
Wasola njalo le nkulumo kamongameli Mugabe ethi okumqoka uZulu abe kukhangelele ukufezwa yiphalamende le okumunyethwe isisekelo sombuso kubalisa udaba lokunikeza amandla ezigaba i-devolution.
Indaba ye-devolution leyo ngesikhathi esiyakhona ku-2018 inkokheli zelizwe amboni bengayithandi indaba le, angeke yasebenza ngenjongo zabo ezingaba lazo ezifihlekileyo ukuthi 2018 bephuthe.
Okunye obekukhangelelwe ukuba uMgabe aphathe ngakho yimithetho efana lowe-Public Health Act, wona osulesikhathi ukhalwa ngawo ukuba lokhu ungakaguqulwa selokhu wabunjwayo ngomnyaka ka-1924. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Uhla ngothi luka hulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department lusanda kwethula umbiko wokukhonza olesihloko esithi International Religious Freedom Annual Report odluza okwenzakala emazweni phose angamakhulu amabili 199. Umbiko lo uveza ukuthi amazwe ancindezela uZulu kwezokukhonza lokunye okufanayo asebenzisa imithetho ekhuthaza ukubandlulula labo abakhonza okuthiyeneyo. Uhlangothi lolu luthi ilizwe le-Iran lisebenzisa imithetho engaqedakaliyo encindezela abanye abantu abayingxenye yelizwe leli njalo lokuthwalisa nzima abahlamukela uhulumende. Abatholakala belecala lokwephula imithetho le babulawa ngokulengiswa kwele-Iran. Lokhu kwenziwa njalo elizweni leSaudi Arabia lapho kulemithetho esetshenziswa kulabo abakhonza okutshiyeneyo lokholo lwesiMuslim. Akuvunyelwa kulelo lizwe ukuthi umuntu akhonze akufunayo ebonwa ngabanye abantu. Emazweni anjengePakistan, Russia leChina kuthwaliswe nzima njalo abantu abalokholo olungafani lalolo olufunakala kulawo mazwe. Kodwa ke okungani kuyajabulisa ukuthi abantu edolobheni leMosul elingaphansi kwamalucacha iISIS sebesenelisa ukukhonza abakufisayo ngenxa yokuthi sebekhululekile. Uhulumende weMelika uthi lokhu yikho okumele kwenzakale emazweni wonke ikakhulu lawo akhululekileyo. Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo ohlangothi lwe-State Department uthi bamelele ilanga lapho abantu bonke emhlabeni jikelele bezakhonza abakufunayo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. ilide elimnyama ngomlomo elithethwa ngezinyembezi zamadoda bayethe wena kaZulu. Siyaligqiba ke uhlelo lwethu lwengoma emnandi, ingoma kazinja ziyamluma, ingoma ethi yona singamaNdebele. Ukugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, abazali bakobulawayo bakhala ngokuthi laloba izikolo zivuliwe lamhlanje lokhe bebhekane lohlupho lokwehluleka ukubhadalela indleko zezikolo ngenxa yokusweleka kwemali emabhanga. Amapholisa avimbe ukugcotshwa kwenkosi kwalo ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.